Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na udzedu dzanasi chipiri chivabvu 28/2019. Mitengo ye peturu ne diziri inokwira zvakanyanya. Mitengo ye peturu ne diziri inokwira zvakanyanya mumagaraji kusvika pamadhora anodarika manomwe ema RTGS. Vagari vochema chema nekunetsa kuri kuita magetsi munyika. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanopinda munyika umo vachashanya kwemazuva maviri. Studio 7 inotarisa zvinoreva kusungwa kuri kuitwa vanhu vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Chikwata chenhabvu munyika cheMaWarriors chasimuka munyika chakananga kuSouth Africa kumakwikwi ecosafa. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yevechidiki pamwe nezvinangwa zvevechidiki vakasarudzwa ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.